Manera kana kamuriye Zimbabwe ino Studio 7
tishitepe nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anasi uri musi wemuvhuro zvita 16/2024. Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemi ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Paramende inotanga kunzwa pfungwa dzeveruzhinji pabhiri rekuwandudza mutemo zvekutepfenyura munyika weBroadcasting Services Amendment Bill. Zimbabwe inoti yakagadzirira zvikuru kusvika kwedutu mpengo recyclone Chido iro riri kutarisirwa kusvika munyika nhasi. Muka dzesango shiri zvipfuwo pamwe nehove zvourayiwa nemvura yemuLake Chiwero iyo inonzi yakanganiswa zvakanyanya nekusvibiswa kwenzizi dzinodira mudhamu iri. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Zimbabwe inoti yakagadzirira zvikuru kusvika kwedutu mpengo recyclone Chido iro riri kutarisirwa kusvika munyika nhasi. Dutu mpengo recyclone Chido rinonzi rakaparadza nzira, magetsi dzimba uye rakauraya vanhu vakawanda kuchitsuwa cheMayotte pakati peMadagascar neComoros kutanga nemusi weMugovera. Asi dutu mpengo iri rinonzi rave kupera simba risati rasvika muZimbabwe. Costa Nkomo anotipa nyaya inotevera.
Mutevedzeri wemukuru webazi reCivil Protection Unity vaFarai Hokonya vaudza Studio 7 kuti bazi ravo rakagadzirira chose kusvika kwedutu mpengo recyclone Chido uye hakuna munhu achatadza kuwana rubatsiro nenguva.
Saka hurumende ichishanda nemapartners ayo vane hurongwa hwekuti chekusvikadii vanhu vachange vachiwana rubatsiro rwakakwana vachizochengetedza upenyu ndohwakakosha kuti tichengetedze. So prepositioning ezvimwe zvinhu zvinoita kuti dambudziko rireruke atotanga kuenda kunzvimbo dzinotarisirwa kuti mafashama angagona kuita zvichisanganisira izvo kutsvaga kwemafuta nekuzoaendesa kunzvimbo dzaanoda kunoshandisa kuti vanhu vakwanise kuzofamba nekuenda kunzvimbo dzinenge dzakachengetedzeka.
Vanoshandawo mubazi reMeteorological Services Department vababa Maketa vazivisawo kuti dutu mpengo iri richange raorera simba parichasvika munyika richitanga nenzvimbo dzekumabvazuva dzakaita semutoko, Murehwa, Nyamapanda nedzimwe nzvimbo.
Tinotarisa kuti paichapinda muZimbabwe simba rayo rinenge rawedzera kuderera chose zvekuti haichanyanyi kuparadza sezvainge ichitarisirwa pakutanga. Cyclone iyi painopinda muZimbabwe totarisira kuti ipinde nekunzvimbo dziri kumashonaland east zvikuru kubhodha rekunyamapanda yofamba ichidzira kuna nakotwa mutoko nekuna namurehwa uye yozotora chimwe chidimbu chekumashonaland central chainopinda kuna bindura nekuna nashamba. Saizvozvo
mumwe mugari wekuti manimani vapadhon maguta vaudza Studio 7 kuti veruzhinji kuchimanimani uko kwakamboparadzwa nedutu mpengo cyclone aidai muna 2019 rwendo runo vakagadzirira chose uyewo vatenda kuti dutu mpengo recyclone Chido rakashambadzirwa zvakanyanya.
Yambiro zvokuti vanhu vazive pachine nguva kuti kune dutu mpengo riri kuuya inenge yakaitwa zvakasimba. Nzvimbo zhinji vanhu vakuziva kuti cyclone Chido ari kuuya zvindari kusvika nhasi vanhu vari kugadzirira sungasungawo zvimatenga zvedzimba zvikwere zvehuku nekuchengetedzawo zvaanokwanisa kuchengetedza.
Chitsuwa cheMayotte chiri pasi peFrance asi chiriwo pakati penyika dzeMadagascar neComoros ndicho chaparadzwa zvakaipisisa nedutu mpengo iri. Kunyangwe hazvo huwandi hwevanhu vakashaya nekuda kwecyclone Chido husati vave kunyatsozikanwa, France inoti vanhu zviuru nezviuru vari kutyirwa kuti vakafa. Dutu mpengo iri raiputsa dzimba dzevanhu, kudonedza magetsi, kuchera nzira nekudonedza miti. Dutu mpengo cyclone Chido rinonzi rakatopinda muMozambique nenzuro kunzvimbo dzinosanganisira Mesufi uye Cabo Delgado. Kunyangwe hazo, pasati pawe nuhuandu wevanu wafa variku zivikanwa ku Mozambique parizino, sanganore United Nations World Food Program, razivisa nasi kuti vanu mamilioni maviri, varipanjozi ya kukuwara kana kufa nekuda kwedutu mpengo iri. Parizino World Food Program inoti vanu mazana mashanu vapi wazwekujiga kupemba uko varikufano chengetwa munguwa yedutu mpengo iri ku Mozambique kwekare. Zimbabwe yakasangana nedutu mpengo raityisa zvikuru recyclone Idai mugore ra 2019 iro rakauraya vanhu vanopfuura mazana matatu kuchimanimani Chipinge nedzimwewo nzvimbo kuManicaland. Mitumbi yevanhu vazhinji yakashayikwa uyewo dutu mpengo iri rakaparadza nzira, dzimba, zvikoro, zvipfuwo nemagetsi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Costa Nkomo.
Chitevera kufa kwe mhuka dzesango, zvipfuwo pamwe nehove nekuda kwekukanganiswa nekusvibiswa kwemvura yemudhamu reLake Chiwero, bazi rinoona nezvekuchengetedzwa kwemhuka reZimbabwe Parks and Wildlife Management Authority kana kuti ZimParks rinoti rakatanga kuita ongororo netsvakurudzo yekuda kuona huipi hwedambudziko iri uye kuti riri kukonzerwa nei. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata mutauriri weZimParks vatinashe Farau.
Mutsvakurudzo dzataita pari zvino tirikuona sekuti mune tsvina iri kupinda mudhamu redu muLake Chiwero inobva kukrobra kuzvinoitwa neHarare City Council. So tsvina iyi painenge yapinda iri kusvibisa mvura, mvura iyi yozoita mabhakteria zvichindoda zvinoita kuti mhuka dzirasikirwe neupenyu zvichindoda. Asi pane zvino tichiri kuenderera mberi nekutsvakurudza kuona kuti pakakura sei.
Kunze kwehove pane dzimwe mhuka here dziri kufawo nekusviba kwemvura uko?
Mutsvakurudzo dzataita pari zvino taona sekuti takarasikirwa nengongoni, mazebra neimwe shiri inonzi fish eagle nedzimwe mhuka dzakasiyana siyana. Ndo pari zvino nekuti panofa mhuka tinotora ropa tichinoona kuti chaita kuti mhuka iyi ife chii kuti tikwanise kuzogadzirisa zvinenge zvichizonetsa mangwana.
Matanho apa hamuri kutora seNational Parks kugadzirisa dambudziko iri?
Kurudziro yedu ndeyekuti tinofanira kuita muonera pamwe chuma chemuzukuru pakati peHarare City Council, Environmental Management Agency nemamwe mapazi ehurumende. Ndoona sekuti ndozvinoita kuti tikwanise kugadzirisa dambudziko iri. Asi pari zvino takakwanisa kubvisa zvipembere zvanga zviri kuLake Chiwero, tikazvisa kwatakazvisa kwatiri kufunga kuti kwakachena. Asi tisati tadaro tanga takakwanisawo kuisawo munyu, tikaisawo mvura kuti zvipembere zvisau uye kuzomwa mvura kune mvura yakasviba. Tikaisa futi mvura mukati mepaki. Asi toona sekuti zvipembere zvanga zvajaira kumwa mvura muLake, zvanga zvakatoomera kuti zvipembere zvisauye kumvura. Takaedza zvakare tichishanda neveUniversity of Zimbabwe nevamwewo vana chiremba wezvemhuka kumapazi ehurumende kubatsiridza kuedza kurapa zvimwe zvipembere, asi hatina kukwanisa kubudirira zvimwe zvakaraswa neupenyu zviri pakati pekurapwa.
Vanga vari mutauriri weZimParks vatinashe Farau vari parunhare muHarare neStudio 7. Hatina kukwanisa kunzwa divi rekanzuro yeHarare panyaya iyi. Paramende nhasi yatanga kunzwa pfungwa dzeveruzhinji pabhiri rekuwandudza mutemo zvekutepfenyura munyika weBroadcasting Services Amendment Bill. Masangano anomirira vatori venhau achikurudzira kuti mutemo uyu unofanira kuwandudzwa kuitira kuti Broadcasting Authority of Zimbabwe kana kuti BAZ ive yakazvimirira kuitira kuti gurukota rezvekuburiswa kwemashoko risapindire pamashandiro. Vatiwo nhepfenyuro yeZimbabwe Broadcasting Corporation inofanirwa kuita zvido zveveruzhinji kwete kuita zvido zvebato riri kutonga rezano PF. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Sachigaro resangano rembatanidzwa wemasangano anomirira vatori venhau munyika Remedy Alliance of Zimbabwe, vaPerfect Shomwane vati BAZ, inofanira kusunungurwa kubva kugurukota rezvekuburiswa kwemashoko kuitira kuti iite basa rayo isina kwayakarerekera. Vatiwo havabvumirane nezviri mubhiri zvekumanikidza vane dzimotokari kuti vatenge maresinisi eZBC vasati vatenga mutero wedzimotokari dzavo, vachiti urwu rusarura ruri pachena.
Izvozvo tinoona sekuti zvino sarudza chikamu che vagari vemuzimbabwe kana kuti zvizvarwa zvemuzimbabwe vano vane motikari chete kuti vange vachiita izvozvo asi iko zvino vanhu vanoteerera maredhiyo kubva pazvinhu zvakasiyana siyana kusanganisira nepamafoni ko vari pamafoni vachaita sei ko vanoteerera pamaredhiyo chete vachaita sei tinofunga kuti mutemo uyu kana uchigadzirwa ngausava mutemo unonangana nechikamu chevagari asi kuti uyo mutemo unotarisa vanhu vese
vachiwo mari yemarizinisi haifaniri kuenda kuzbc chete vachiti mari idzi dzinofanira kuenda muhomwe yebroadcasting fund kuitira kuti ibatsire nepfenyuro dzese kusanganisirawo dzekumatunhu kana kuti macommunity radio stations vatiwo zbc inofanira kushandura mashandiro ayo kuitira kuti iburitse zvirongwa zvinofarirwa neveruzhinji vachiti kana izvi zvikaitika veruzhinji vanotenga marizinisi pasina kumanikidzana
kuzbc kwacho zvirongwa zvacho hazvinakidzi ndochekutanga chepiri vanoti zvirongwa zvacho zvinenge zvakarerekera kune zvematongero enyika zvikuru sei bato rinotonga rezanup naizvozvo vanhu vanoti ai tinoda kuti zbc ngaivandudzwe ngaishandurwe kuti imirire zvido zvevagari vese vemuzimbabwe
mumwe mugari wemuharare vasimon gativu vati sezvo zbc iri kambani yehurumende hurumende inofanira kuona kuti zbc yaita basa nemazvo vachiti pari zvino veruzhinji havafari nematepfenyuriro ainoita
hurumende ngaiite kuti iyo iwe competitive tisanotsvaga masaisai edstv kana fadc tiine zbc
vakawanda vapinda mumusangano wanhasi vashora nyaya yekuda kumanikidza vane dzimotikari kutenga marizinisi vachiti mazuva ano vanhu vari kuteerera maredhiyo nekuona materevhizheni vachishandisa michina yakasiyana siyana kusanganisira nharembozha asi vamwe vakaita seva Robson Mandu avo vakamboshanda kuzbc asi vauya vakamirira zanupf vatsigira zviri kurongwa mubhiri iri vachiti mabasa ekutepfenyura anoda mari vati nepfenyuro dzakaita sesabc izvo dzinoita basa radzo nemazvo dzinotsigirwa nemari kubva kumaresinisi vafarai pearson vesangano rezimbabwe legacy foundation vatiwo zbc inhepfenyuro yenyika uye inofanira kutsigirwa nemari vachiti pari zvino vanhu vari kuteerera nepfenyuro dzekunze dzisingatauri chokwadi uye zbc inotadza kukwikwidzana nenhepfenyuro idzi nekuti haina zvikwanisiro
tiri kuona kuti even quality yepazbc haisi kutifadza haisi kusvika kure saka tiri kuda mari inoenda kutransmission transmission iwane mari masaisai asvike kwese because mukatarisa kumareserva vanhu havasi kutoziva kuti chii chiri kuitika zvokuita sekuti zbc ndemutown chete vana classic 263 ndevemutown saka we need mumani
sachigaro wekomiti yeparamende inoona nezvekuburiswa kwemashoko nekutepfenyura vacaston mateu vati vari kutenderera nenyika yese vachinzwa pfungwa dzevanhu uye itarisiro yavo kuti gurukota rezvekuburiswa kwemashoko richateerera pfungwa dzeveruzhinji pasati padzipa mutemo mutsva uyu zvimwe zviri mubhiri iri kubvumidza makambani ekunze kuti apindewo mubhizimisi rekutepfenyura asi achibvumidzwa kuva nezvikamu zveupfumi makumi mana kubva muzana mumakambani ekutepfenyura muzimbabwe pamwe nekuti makambani aya ashandise mitauro yese 16 iri mubumbiro remutemo pakuita basa ravo ndakamirira studio 7 muharare ndini Godwin Manguja
vamwe varimi vanoti vari kufara nezvisungo zvakabuda mumusangano wakaitwa svondo rapera wekuziya nezvemagwaro ekuti vave varidzi veminda kana kuti title deeds anonzi ari kuronga kupiwa kuvarimi vakagariswa mumapurazi pasi pechirongwa cheland reform program icho chakaitwa nehurumende kubva muna 2000 mutungamiri wenyika vaemarson munangagwa vakaumba komiti iri kufambisa urongwa uhwu uhwo hunoda kuti vane magwaro emaoffer letter ma99 year lease kana mapermit vapiwe mukana wekutenga mapurazi avakapiwa nechirongwa chekugariswa patsva nemitengo iri pasi pasi mukuziya nezvenyaya iyi ivan zininga westudio 7 abata vanoongorora nyaya dzekurima vari mukokeri wesangano rezimbabwe agricultural think tank vafrank kubvakacha kuti tinzwewo maonero avo
kuno kumanyukunyuku tiri kufara shakanyanya ni dano ratuwa wane hurumende edu nyaya land Kenya in Zimbabwe yanga ili nyaya inorwaza ni kuti tatisinga kwani sikuwa na urubatiro kumabanga ni ishi ya ya tunoti bengability vaita wakwansi kutora chukwere itika na wine prance chino wa zinu za waka umarara wye uma private players vanga wasinga kuni kupa vari mwedu chukwere iti asi vari ingi wakaramba waka shingiri za kushikapa dano ranasi ratuwa wane hurumende edu.
Chikuru cha mungati ni mabata pa zvisungo zvabuda apa ndechipi?
Tukona kuti president wedu vakaseta kana kuti vakagadzira committee inoona nezve land tenure in Zimbabwe zvichireva kuti vanoziva kukosha kwenyaya yeland tenure iyi. Ndiri kufara nezvabuda mumeeting iyoyo nekuti yakwanisa kubatanidza vese vane chekuita neminda yedu yatakapiwa under land reform program. Uye yakwanisa kutore masimba mapermits anga akapiwa vanhu kudhara mapermits ma 99 year leases nema offer letters.
Zvochireva kuti kudini izvi kumurimi wanhasi?
Takumirira zvitsva, takumirira gwaro idzva richaburwa nehurumende richipiwa varimi vese. Gwaro iri rakangofanana netitle deed kana kuti story title deed kureva kuti wakukwanisa kupiwa mari, kupiwa support, kupiwa loan kuti urime.
Kumashure kwese uku ivhu rose rainzi ndere hurumende zvave kusiya murimi amire papi?
Kudhara taiti every land belongs to this state. Asita kuona state government yedu ya kuedza kupa masimba kuvanhu, masimba kuvarimi kuti vagone kutenga ivhu ravakagara pariri.
Imiwo sevarimi munokwanisa here kuzodzibhadhara mari?
Vachabhadhara mari yandingati shoma, yandingati shoma. Ane mukana wekuti varimi vabhadhare kamwe chete vobva vapiwa matitle deeds avo, kana kuti kune mabhanga aiswa vana AFC, vana CBZ, vana POSD. Ndo inonzi the best empowerment yatawana sevarimi.
Avanga vari vanongorora nyaya dzekurima vari mukokeri wesangano reZimbabwe Agricultural Think Tank vaFrank Kubvakacha vari parunare muHarare naIvans Zininga weStudio 7. Tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Ofisi yemiriri weSyria kuUnited Nations yazivisa nhasi kuti mumiriri ari kukurudzira kuti pave nehurumende inotungamirwa nezvizvarwa zveSyria inofanira kubata matomo munyika, apo vasangana nemukuru wechikwata chabvisa vaive mutungamiri chakabvisa vaive mutungamiri wenyika kwenguva ndefu vaBashar al-Assad pachigaro. Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden nemutevedzeri wavo amai Kamala Harris nesvondo vakatenda vanhu vebato ravo reDemocratic Party vakabatsira nemari yakawandisa musarudzo dzemwedzi wapera idzo vakakundwa nevakamirira kugadzwa semutungamiri wenyika vaDonald Trump. Vakakurudzira nhengo dzavo kuti dzitsaura mwoyo nekuti dzirambe dziri mune zvematongerwo enyika. Tendero Gotora uya ane makore mana ane ronda risiri kupora kubva paakawira mumoto aine mwedzi miviri yekuzvarwa. Amai vake, amai God Help Gotora, vanoti vamboedza kurapisa mwana wavo kumakirinika emunharaunda pamwe nekuchipatara chikuru chemurambinda kubohera kwavanogara, asi vanoti ronda iri harisi kuvhara. Ropafadzo Mapimidze anotipa nyaya inotevera.
Amai Modina Mpamadzi Gotora avo vave nekamwe karusvava vanoti kutsvakwa kaita tendero kwave kuvatadzisa kusiya vana vavo vari vega mumba vachinoita mamwe mabasa kukumunda nokuti vakashungurudzika zvakanyanya nechiitiko ichi. Vanoendera mberi vachiti vatopererwa nemazano nokuti ronda iri rinomboita serave kuita zviri nani asi robva ranyenga zvakare.
Paakatsva tokaenda naye kumakliniki yemuno mumaruwa medu asi vaingoti ari raiti ronda harina kunyanya kudzika kuti timudaridze kuenda kuzvipatara zvekumberi. Ari raiti vachingotipa mapiritsi nekungodiresa ronda racho every day asi hazvina zvakabatsira, rinongoita on off. Raingoti rikati 2 weeks ronga raakuita nani rotanga futi.
Mwanasikana wavo mkuru akatsanangura zvakaitika musi watsva tendero.
Wakamurazika pamubhedha ukatitege ende ndinosuka mandiro mai vanga vaenda kumunda kubva vaenda kunosuka mandiro saka zvakaitika ndezvekuti mwana uyu wakazongonzwa kuchema anokuziva kuti wadonha sei kubva pamubhedha kunowira mumoto pasaidi panga paine choto changa chiripo wakangoona mwana wamumoto uchitotsva uchitongozungudza uri panhwani ndomachira wakaita ronda iri ramuri kuona riri apo saka kubva ipapo ronda iroro takamboda kuzama kurapa kumutsvaga munhu wangatichiudzwa nevamwe vanhu tichakati tinorapa chakati tinorapa asi hazvina zvazvakabatsira.
Mbuya vatendero Gogo Faustina munorwei vanoti kutsvaka kwakaita mwana uyu kuchiri kuvarwadza nekuti ronda iroro rinovayeuchidza kuchema kwakaita muzukuru wavo achiedza kuda kuzviburitsa mumoto achiita zvekuzunza musoro wake negotsi.
Zvinhu zvakambotirwadzwa pamwana iyi nekuti takanga tichifunga kuti anopora maronda racho tikaona mai rinorwadza raimurwadza kana sairwadziwa nazvo asi takangoti samai havo vakangosiya mwana ari pamubhedha vamwe vaiti zvinonaka mwana wangu akarara iye vachibva aona mwana atsva musoro.
Nyanzvi yezveutano Dr. Kudzai Masunda vaudza Studio 7 kuti ronda remwana uyu rinofanirwa kuongororwa zvakanyanya kuti pawanikwe mushonga unorwisa chiri kuritadzisa kupora.
Zvandinofungira ndezvekuti haasisina mahaircells zvakati paganda anogona kubatsira futi zvimwe zvekuprotekta nekudarodaro and zvironda izvi zvinogona kukonzeswa nemainfections but chikuru zvisasa zvinozoita infected saka andauti anganyatsokasvika padhuze unyatsoona kuti hachisi chisasa here chazongopedzisira chatongochironda chazoita chironda nekuti chazoita infected nemabhakteria ndo zvanoita kuti tione then wowana mushonga hazvasi zvinhu hatingi zvisingatadzi kugadzirika.
Dzimwe nyanzvi dzeutano dziri kukurudzira vabereki vatenderwe kuti vaedze kuendesa mwana kuchipatara chinorapwa vana vadiki cheHarare Children's Hospital uko kune nyanzvi dzinoona nezvehosha dzese dzinosangana nevana vari pasi pemakore gumi nemaviri vanoendera mberi vachiti paronda iroro panofanirwa kutorwa kanyama kanoenda kunoongororwa zvirwere zvinenge magomarara nezvimwe zvakasiyana siyana senzira yekuti paonekwe kuti chii chiri kutadzisa ronda iri kupora. Ongororo yakaitwa nenyanzvi dzeutano kuzvipatara zvemupilo nechitungiza izvo zvakabuda mugwaro reInternational Journal of Child Health and Human Development inoratidza kuti tsaona zhinji dzinosangana nevana vazhinji dzinonyanya kuwanikwa mudzimba dzekubikira mavanotsva nemvura inopisa rimi remoto kana mavhunzi. Nyanzvi dzeutano dzinoti muongororo yadzo zvakaonekwa kuti vana vakawanda vanoita maronda anorapika zviri nyore asi kune vamwe vashoma vanofa nemaronda ekutsvaiwaya. Ndakamirira Studio 7 kwamaenzo kubohera ndine ropafadzo Mapinitse.
Muchikamu chedu chatinotarisa zviri kuitika muno muAmerica, nyanzvi yezvekudyidzana kwedzimwe kwenyika dzepasi rose vachidzidzisa paDeVry University kuOhio muno muAmerica muzvinafundo Elliot Masocha vanoti havaone vakamirira kugadzwa semutungamiri weAmerica vaDonald Trump vachishandura mamiriro akaita ukama hweAmerica neAfrica pari zvino. Ngatinzwei hurukuru yavaita naMavelas Mushanganya weStudio 7.
Ndona President Trump vachingopfuurira mberi nepolisi yavo yeAfrica zvakanangana nana Zimbabwe iyo kuti vanenge vane chivimbo pamwe chete nekurudziro kuti Africa yasvika nguva yokuti muchizvimirira Omega nokuti kwamakore akawanda taisa mari theforeign aid dziya hatisi kuona mafambisirwo azvo. Ndimi mune simba rokupedza zvinhu zvakaita souori munyika uri kubata ufumi hwenyika zvekare vaTrump havana kumbogara vavanza kuti chinangwa chavo chikuru kutarisisa nhamo namatambudziko ari muAmerica first vasati vachevukavo vamwe vanhu nokuti America yachevuka yachevukazve nyika dzomuAfrica nguva dzino vamirira kuona kuti zvinhu zvinobuda muufumi namagariro eAfrica zvichibvira mubetsero yagara yanga ichipiwa Africa asi zvisingarevi kuti vachamira zvachose kupa rumwe rubetsero rugava rwemari dzinokwanisa kuenda kunana HIV AIDS uko nezvimwe asi havasi kuzosimbirira izvozvo nokuwedzera izvozvo vasati vaona umbowo huri muAfrica wakanyanyisa kunangana nokupedza uori.
Pane zvingaitwa here nenyika dzakadai savana Zimbabwe kuti vawane kuva vachidyidzana zvakanaka nehurumende itsva yava Donald Trump?
Zviripo zvakawanda chaizvo, zvimwe zvacho zvakatonyorwa pasi munhaurirano dzavo neZimbabwe pamwe chete nemumasanctions anotaurwa ayaya kuti kana muchida kunge muchidyidzana nenyika yeAmerica zvizere kupfurikidza zviripo izvozvizvi, pedzai huori, motonga vanhu venyu zvakanaka, nyaya dzepolitics dziya musingarovani, musingatukani, muchiita sarudzo dzenyu zvakachena. Hurumende inoziva zvainofanira kuita kuti ukama hwayo neAmerica hupambire.
Vanga vari nyanzvi munyaya dzekudyidzana kwenyika dzepasi rose vachidzidzisa paDeVry University kuOhio muno muAmerica, muzvinafundo Elliot Masocha vari parunare kwakari kuOhio naMavelous Mushanganya uye weStudio 7. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira moga zvamunofunga.
Vemacross border apo nevamwe vese mumaprovinsi ese muzimu side mochaira makatarisa hama neshamwari dzindofara tarise muchai mumuchovho yenyu makatarisa samwa muchido kuzopinda pasteering apo
Studio 7, pa Studio 7, muri sei vashamarari vese, kuri sei kwee, kuri sei kwee, hei, kuno tine chikalo kunzvimbo yekarikangare, hei, hei, tine chikalo mbavha dziri kuba ng'ombe, dziri kuba ng'ombe, hei, madai hurumende yedu yatakavhoterai vamunangagwa vacho ivava, madai kuri kuti vaimbowedzerawo mapurisa munzvimbo dzakasiyana-siyana, hei, takuwarawo ngembavha, tashatirwa, hei, tiri kubirwa zvisingaiti ng'ombe, asi mung'ombe dzacho mbavha dzinenge dzichiba dziri kuenda kuMozambique.
Studio 7, pa Studio 7, makadi henyu. Inini handina zvangu zvakawanda, ndongotsvagawo baba vangu anonzi Temba Musaruro. Temba Musaruro, ini ndonzi Timothy Kamhozo. Namba dzangu 0779-061-602, maita basa.
Pamusoro iyana mukoma Jonga Gandimiri, nevamwe vese vashamarari, ndoti muve negoredzwa rakanaka. Kisimusi yakanaka namukoma Jonga. Dini wenyu Hirari Chitauro ndiri muno Queenstown Mulinge. Ndiri kutaura pamusoro kuvatungamiri vedu vemuZimbabwe nevafundisi voziri vatungamiri vakafanana naMunangarwa nevafundisi vemuZimbabwe vamwe chete naMunangarwa, nekuti pane vamwe vachiri vatungamiriri vafundisi vamwe vachiri kufambisa shoko ravanenge vaudzana naMunangarwa, nekuti vanenge vachitengerwa moto. Mwari ndavave nemi, ngavave nemi Mwari, nekuti kandimi Mwari mato Mwari wepano pasi kuti munonyepera vanhu pavanhu vasaita zvido zvavo. Toti Mwari ndaakutungamirirei asadambure mazuva enyu ekurarama. Timurambe muchipiwa mari naMunangarwa vanonyesangana vachifane nzara natenda hangu.
Makabi pastudio tinotenda, ini nehangu ndiri kufara nezvitona seweki neyo. Bva vachitori mufanha paya paya vakamboonesa vanhu soka, English soka inofarirwa nevarume vemuZimbabwe. Aifara chaizvo tichiona magames paTV apo achitibudisira one match one paweekend yega yega, zvaitifadza. Sevakangokumbira kuti dai seweki neyo vachitarisawo varombo, vambotarisawo varombo vanhu vari kutambura mumamisha umu.
Murutaura naElias Banda paLimpopo paPolokwane pana. Ndaida kutaurawo maringe nezviri kuitika kunyika yekwangu kuMozambique. Ko Mozambique zviri kuitika ndezvekuti vanhu vari kustraika maringe nekuti vanetsa kutongwa neFrelimo for 50 years but hapana chabuda. Isusu hatisi kuda kuti vaite nhaurirano, asi isusu tinoda kuti ivo vazive kuti povha isadi chinongonzi Frelimo. Iyo Frelimo ndo isingasadiwi nevanhu veMozambique, povho yose aisadi chinonzi Frelimo.
Tinotenda vateereri, mukakanganwa zvakare chirongwa cheLive Talk nhasi manheru na 8 pm apo tiri kutarisa nezvedutu mupengo Cyclone Chido iro riri kutarisirwa kusvika muZimbabwe chero nguva kubva nhasi. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau zvakare. Paramende inotanga kunzwa pfungwa dzeveruzhinji pabhiri rekuwandudza mutemo wezvekutepfenyura munyika reBroadcasting Services Amendment Bill. Mhuka dzesango dzofa pamwe chete nehove muLake Chiwero. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu anokuonekai nemufaro. Ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndekusiyai mina Taboka Ncube.
chakati sendaba ku VOA Ndebele. Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela emsakazweni we Studio 7 ngomvulo mhlaka 16 kumpalakazi 2024 ngutaba kancube. Endabeni zethu lamhlanje.
Sicaba ngokuthi lumthetho kumele ulungise udaba lwe appointment yeboy. Ukuthi kungabi ngumphathintambo kuphela olamandla ukubeka leyo mbono.
Imihlangano yokuthapha imbono kaZulu ngokuguqula komthetho ophathelene nokusakaza equkethwe yi-Broadcasting Services Amendment Bill isungulwe eHarare namuhla abaningi besithi kumele kwesulwe umugqa ofaka umlando wokukhetha amalunga ogatsha lwe-Broadcasting Authority of Zimbabwe ezandleni zikamongameli.
Abantu kabalalile ama-bulletins kuma-radio, even like social media, belandelela ukuthi u-cyclone lo ungaphi njalo wenzani njalo kuthiwani ngaye ngalaba abezomkhathi kakhulukazi.
Uhlangothi lukahulumende olukhangelane lezomkhathi olwe-Meteorological Services Department luthi izulu lesiphepho ele-cyclone Chido obekusatshelwa ukuthi lizabhindiza eZimbabwe kubikwa seliphele amandla. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Imihlangano yokuthapha imbono kaZulu ngokuguqulwa komthetho ophathelane lokusakaza equkethwe yi-Broadcasting Services Amendment Bill isungulwe eHarare namuhla abanengi besithi idalele ephalamende kumele lesule umugqa ofaka umlando wokukhetha amalunga ogatsha lwe-Broadcasting Authority of Zimbabwe kumbe i-BAZ ezandleni zikamongameli welizwe ngoba lokhu kusenza ukuthi abasekela uhulumende kumbe ibandla elibusayo kube yibo kuphela abaphiwa ama-license okusakaza. Kubika uMlondolozi Ndlovu.
Ngaphandle kokuthi ngubani omele akhethe amalunga e-Broadcasting Authority of Zimbabwe, olunye udaba oluhluphe kakhulu emhlanganweni wanamuhla ngolokuthi ungaguqulwa umthetho we-Broadcasting Services Act uzabamba ngamandla abantu abalezimota ukuthi bathenge umthelo we-ZBC ukuqala ukuze benelise ukuthola amaphepha avumela izimota ukuhamba emgwaqweni avela kugatsha lweZimbabwe National Roads Administration lokuthenga imithelo yokuvikela imota ama-insurance. Abantu abangenomhlangano obukhokhelwa yikomiti yedale lePhalamende ephansi kogatsha lokusakaza eye-Portfolio Committee on Information, Publicity and Broadcasting Services bathe bafuna amalunga e-Broadcasting Authority of Zimbabwe akhethwe yiPhalamende ngokwayo hatshi ngumongameli esebenzisana lomphathintambo wokusakaza njengokutsho komthetho. Omunye wabakhulume emhlanganweni lo emele inhlanganiso ye-Media Alliance of Zimbabwe ngumnumzana Perfect Hlongwane.
Lo mthetho kumele ulungise udaba lwe-appointment yeboard ukuthi kungabi ngumphathintambo kuphela olamandla ukubeka leyo board kodwa ukuthi abantu baye through lokho esithi thina ngama public interviews ukuthi babuzwe phambi kukaZulu lokho singakwenza through iParliament.
Amazwi kaHlongwane asekelwe ngumnumzana Sifas Mavuta yena obemele inhlanganiso yemisakazo yezabelo iZimbabwe Association of Community Radio Stations ZACRAS.
IBuzz iza license ama broadcasting services kanye ngomnyaka depending on availability ye-spectrum. Sibona ngani kumele kulungisiswe lokho.
Abanengi bethese ugatsha lwe-Broadcasting Authority of Zimbabwe umlando wokunikeza amankampani alobudlelwano lohulumende ukumbele bandla elibusayo kuphela amalayisensi okusakaza afana le-ZBC, ZTN, NRTV, Fairtalk Communication, le-AB Communication. Udaba lokuthi abalezimota kumele bathenge ilayisensi ye-ZBC kuqala ukuze benelise ukuthola amanye amaphepha okuhamba kwezimota zabo emgwaqweni yinto ecubula abaningi elizweni. Omunye wabo ngumkhokheli wenhlanganiso ye-Zimbabwe National Editors Forum umnumzana Njabulo Ncube.
Sumile labo sukumezwa ukuthi bethenge umthelo wento abangafuni ukuyilalela, yikho uthola ukuthi khona abantu abaningi emaphandleni balalela i-Studio 7.
Onqube usekelwe ngumnumzana Matthias Dube isakamuzi seHarare yena otshele ikomiti yedale lephalamende ukuthi kumele iZBC ikhiqize inhlelo ezithakazelelwa ngabantu ukuze ibahuge bathenge amalayisensi alumsakazo ngokuthanda kwabo hatshi ngokuphoqwa ngumthetho. Kodwa omunye obesemhlanganweni ofanayo osekela ibandla leZANU-PF umnumzana Nisbet Chuma uthi uyavumelana kakhulu lenguquko efunwa ngumthetho lo. Kuminyaka esanda kwedlula abantu abafana lo wayengummeli weHarare East unkosikazi Jesse Majome bahambisa umsakazo weZBC emthethwandaba besithi abafuni ukubhadala umthelo ngoba ihlelo zawo sekela ibandla elibusayo. Ikomiti yepharlamende ekhokhela imihlangano le izakuya njalo ezigabeni ezibalisa eMtare, eMarondera, eMaswingo, koBulawayo laseLupane. Uyathapha imbono kaZulu ngokuthi uyavumelana lenguquko equkethwe yi-Broadcasting Services Amendment Bill le kumbe hatshi. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Uhlangothi lukahulumende olukhangelane lezomkhathi olwe-Meteorological Services Department luthi izulu lesiphepho u-Cyclone Chido obesesatshelwa ukuthi uzabhidliza izakhiwo njalo abulala abantu eZimbabwe esephele amandla kulandela ukuna kwalo eMozambique ngesonto. Kodwa uhlangothi oluhlenga uzulu olwe-Civil Protection Unit luthi luzaqhubeka lulungiselele ukuphathisa abantu nxa kungaba lezehlakalo ezibangelwa lizulu leli. Laloba kukhangelelwe ukuba kuzakuna izulu elinenge ezabelweni ezifana leMathabeleland South, Bulawayo, Matabeleland North, Midlands leMasingo, akukhangelelwanga ukuthi kuzakuba lozamcolo. Kodwa ngenxa yokuchisa okube khona ngeviki edlule indawo lezi zilakho ukubhekana lombani kumbe inkosazana izulu elomoya omnengi kakhulu kanye lezulu lesiqotho. Izulu lesikhukhula leli selibulele abantu abambala eMozambique leMalawi. Ngomnyaka ka-2019 izulu lesikhukhula uCyclone Idai labulala abantu abedlula inkulungwane emazweni angezansi yezwekazi le-Afrika. Uhlaziya lolu daba sixoxa nomnumzana Everson Ndlovu, ingcwethi yezokuhlengwa kukaZulu njalo engumbalisi ekolitshini le-National University of Science and Technology.
Abantu kabalalele ama-bulletins kuma-radio, even laku-social media, belandelela ukuthi u-cyclone lo ungathi njalo wenzani njalo kuthiwani ngaye ngalaba abezomkhathi kakhulukazi. Kuma-radio siyakuthola khona lokhu. So kusho ukuthi abantu bahlale belalele belandelela ukuthi kwenzakalani. Abezomkhathi labe-Civil Protection Department bayakhupha futhi lama-messages athile, ama-alerts, ama-warnings emafonini kuma-SMS khona phana. Abantu kabahlale bethindle.
Sikhangela ilizwe, singathi ilizwe lilungiselele na ukuphathisa uZulu nxa kungaba lezehlakalo ezibangelwa lizulu leli.
Engikubonileyo okuhle okungijabulisayo ikuthi our local authorities, ngikhuluma ngama-local district councils, urban municipalities, ama-local authorities lawa, esizwa i-Civil Protection Department. Baku high alert, high alert, baku high alert, ngikhuluma nje right now. Lokho kutsho ukuthi ama systems wonke awu respond to u-cyclone Chido lo, vele they've been activated. Siku high alert as a country, siyakwazi ukuthi as a country thina kukhanya ngani sizaba lobuvelo in terms of impact ukuhlaselwa yile cyclone nxa siqathanisa lamanye amazwe angomakhelwane. Thinokwethu ngani kuza kuba nganeno, kodwa even kunjalo siku-high alert and lokho kuyinto engithabisayo. Ngizama ukuthi ngithi mina ngesikhiwa we have activated our emergency response systems. Akanti futhi through i-Civil Protection Department isebenza lama-local authorities. Uzakhumbula ukuthi o-DDC, o-district development coordinators kuma-districts yibo abaheda i-Civil Protection Department. So baku-high alert. So ezindaweni esicacangela ukuthi izachaya kakhulu i-cyclone leyi vele sekulama-evacuation points. And enhle kwenzakala futhi isikolo zivaliwe, which is good.
Yikuyini okuqakathekileyo okufanele kukhunjulwe nguZulu ngalesi sikhathi?
Ukuthi sihlale phela silama-numbers abo-DDC, osikomiti phela. sikhale silama numbers abo CEO ama councilor ethu esibedlela zethu lama police aseduzane le nathi sikhale silama phone numbers siwabhalela phanga labantwana babewazi ukuthi le number yanga police le number ka dokotela le number ka DDC le number ka councilor le number ka CEO njalo njalo why sisenzele ukuthi kona in case of emergencies sila ukuthi abantu laba sibathinte sithi trigger a fast response to this emergency esikhangelangelayo khona kokuqhakathekile singakuyisi.
Umnumzana Everson Ndlovu ingcwethi yezokuhlengwa kwaZulu njalo engumbalisi ekolitshini le-National University of Science and Technology obexoxa le Studio 7 ekoBulawayo. Uhulumende omutsha kweleBotswana uthi uzaqinisa ukuthi imisebenzi ethile ivekelwe izizalwane zakulelozwe kukanti abasebenzi ezindlini kanye lemaplazini iningi lingabadabuka eZimbabwe alisoze lithole imali yeholo elibekwe nguhulumende le-minimum wage elilingana lamakhulu amathathu amadola $300. Intatheli izindaba yeStudio 7 umqondisi Dube usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHavron kweleBotswana.
Umphathi ntambo omutsha obona ngendaba zemisebenzi kanye lokungena lokuhlala kwabantu kweleBotswana, umnumzana Pius Mukhware, uthi bazaqhubeka ngohlelo olwatshiwa nguhulumende wokuqala olokuthi imisebenzi ethile besezandleni zezizalwane zakulelo lizwe. Ekhuluma kumabonakude weBotswana Television ngolwesine, umnumzana Mukhware uthi noma nje bezavumela ukuthi abantu bokuza bengene bekhululekile elizweni, kuzaba lo mzila wokuthi bengasebenza kuziphi inhlangothi ikakhulu umsebenzi edinga ulwazi olujulileyo.
Rinale melawa ya rona Employment Act
sinemthetho e-Employment Act yona ekubeka mgceke ukuthi kule msebenzi egcinelwa abatswana abavela phandle kwelizwe sibafunela imisebenzi ethile esingelalwazi layo kumbe esisilela khona ngezisebenzi.
Umnumzana Mukhware wengeze wathi abasebenza imisebenzi ezindlini kanye lemaplazini iningi lingabe eZimbabwe alibalanga kunani labantu okumele lithole iholo le-minimum wage elifakwe nguhulumende omutsha. Uhulumende uthi kumele abamankampani ababhadale isisebenzi esihola imali ephansi i-$4,000 ephosa ilingane lamadola wemelika amakhulu amathathu i-$300.
Ribuwa ka formal employment. Formal employment.
Uma sikhuluma ngodaba lolu sikhuluma nge-formal employment, asikhulumi ngabantu abasiphathisa ezindlini kumbe abama-peace stops.
Abanye abeZimbabwe akweleBotswana abafana loNkosazana Simanga Dube bathi badaniswe ukuthi bakhitshwe kuluhlu lwalabo abazahola imali ye-minimum wage.
Yesibe lokungajabuli kancane ngoba sase sijabulile kakhulu before siza ukuthi izabitholwa ngabanjani. So kusidanisile ngoba le budget besehle sakhakholethu ukuthi hayi next year kuzabungcono. Sesingaphila ngcono. So sesikhulekela kuphela ukuthi labo esibasebenza amabhosi labo basizwile basephulela iholo ukuze lathi senelise ukuthi sisapote imdeni esiyishiye emuva.
Umzana Agrey Moyo yena osele minyaka eminengi ehlala kweleBotswana uthi kwakusobala ukuthi abasebenza ezindlini kumbe emapulazini basoke bethole imali yeholo elibekwe nguhulumende abasebenza kumankampani bona bengakatholi.
Ukuzwisisa okwakukhona kwakube lokucaca ukuthi bazakhangelwa labo laba abasebenza ezindlini lasemaplazini. Kodwa-ke khona umbuzo obuvele ubuya yikuthi angithi bekungaba kuhle ukuthi aluba kuqale kwakhulunywa ngemiholo yabaqhatshi ukuthi bona ngokwabo kuyamele amakhampani abe le standard abe le minimum wage yabaqhatshi kuqala. Itshengisa ukuthi nxa umqhatshi esehola imali ephezulu uzakwenelisa ukuthi aholise isiqhatshwa sakhe i-4,000.
Umnumzana Moyo uqhubeka wathi kukhangelele ukuthi umongameli Duma Boko achasise kabanzi phezu kwalolu daba.
Angiboni ukuthi umongameli angabe seguqule iceba kadelalo. Ngibona nje ukuthi basadinga indlela zokukusebenza. Kodwa-ke sekuyaba lokudana okukhulu kakhulu ukuthi lokho sekumenyezelwa ngumphathi ntambo wezemisebenzi lokhangela abahlali abavela kwamanye amazwe ukuthi usetshilo wacaca ukuthi akuzange kuthiwo labana abasezindlini lasemapulazini kodwa abasemakhampanini.
Umongameli Duma Boko Uthi le Botswana lizimisele ukunikeza abezimbabwe abaselizweni wonke emthethweni amaphepha okusebenza kwele Botswana. Lokhu akuhlalanga kuhle nabanye kwele Botswana abathi abezimbabwe bazabathathela imisebenzi, kukanti omela izimbabwe kwele Botswana umnumzana Henry Mkono Weshuro yena olamukele lelinyathela. Umnumzana Mkono Weshuro utshele intatheli izindaba ukuthi usekhangelele ukuhlangana lomphathi ntambo umnumzana Mphasi Mohware ukuthi bahlaziye kabanzi ukuthi uhlelo lolu lungasebenza njani kulandelwa okwenzakala kwele South Africa lapho abezimbabwe abanikezwa khona ama special permits. Ngumqondisi wendaba ze Studio 7 Sabron kwele Botswana.
Sike sizwe ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Abezindaba abe Independent Newspaper kwele Bhilithane babika ukuba owayengumongameli wakwele Syria umnumzana Bashar al-Assad owayegenqulwa yilabo ayesithi ngamalwecatsha uthi wasuswa elizweni lakhe libutho lakwele Russia elamthwalela eMoscow esuka enkambeni yamasotsha ele Maymim ngeviki ephelileyo. Uhlangothi olubona ngezempilakahle eGaza luthi ele Israel selabulala abantu abazinkulungwane ezingamachumi amane lanhlanu 45,000 selokhu kwaqhamuka impi phakathi kwelizwe leli leHamas nyakenye. Luthi sekwalimala njalo abedlula inkulungwane ezilikhulu 107,000. Lokhu kubikwa ngabezindaba abeReuters. Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eWashington. Kwezi phathelane neMelika, umnumzana Donald Trump uyaphambili ngokubumba uhulumende wakhe ozaqala umsebenzi mhlaka 20 ngoZibandlela. Inengi limelele ukubona ukuthi uhulumende wakhe uzadlelana njani lamanye amazwe ikakhulu awezwekazi le-Afrika. Eze engene embusweni kuqala, uTrump wasusa eMelika kunhlelo zokubambisana lamanye amazwe esithi uqakathekisa uzulu welizwe lakhe kuqala. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele ochubungulezo ombusazwe umnumzana Efi Idlela Ncube.
Uthembisile kakhulu ubaba uTrump ukuthi uzaphatha izinto ngendlela elomehluko kulaleyo kade ziphethwe ngayo. Ngibona sengathi azaqala ngakho kakhulu impi ese-Israyeli, phakathi kwe-Israyeli yeHamas, phakathi kwe-Israyeli leLebanon. Abuye njalo athathe eye-Ukraine leRussia. Uzabuya njalo abonakale kakhulu eqinisa indaba zobudlelwano kwezokuhwebelana phakathi kweMelika leChina, esithi kayitshintshe indlela eyenza ngakhona eMexico, kayitshintshe iCanada, kayitshintshe. Izinto esibona ukuthi kuzaqala ngazo zona lezo ngokuba yizo azithembisa kakhulu. Kanti ke futhi neyokufika kwabantu ngendlela engekho emthethweni layo izabe iphambile vele. Sizabona esayina ama-executive order esuka nje aphathelene le-immigration, aphathelene lalokho okunye okusondela nakhona lokho.
IMelika siyazi ukuthi kungomkhuba wayo ukuzihlupha ngokuhlonitshwa kwamalungelo kwamanye amazwe. UTrump ubona eqhubeka ngaleyo ndlela yini?
Angiboni ukuthi uPresident uTrump uzasihlupha kakhulu ngamalungelo abantu emhlabeni wonke jikelele ukuthi kube lokhetho olukhululekileyo, kuhlonishwe imithetho lamalungelo kungakhathalekile ukuthi ngabanjani abantu. Uzakwandisa kakhulu ezokuthengiselana, ezokuhebelana. UTrump ukhangela izinto njengebhizinisi, ukuthi ubudlelwane lobu buyayenza i-America ibe greater gain njengoba ethanda ukukhuluma. Kungakhathalekile ukuthi la amanye amazwe kawabi mahle kawakhuli. Uzabe khangela ukuncintisana leChina, uzabe khangela ukuncintisana le-EU, uzabe khangela ukuncintisana lamanye amazwe ekuthuthukiseni umnotho, ekuzuzeni ezemvelo lakho konke. Yikho kuzabe kukhulu. Yebo kambe lapha lalaphana iMelika izakhuluma ngamalungelo abantu, kodwa azabe engasagqamanga, engasekho phezulu njenganxa sikubona nxa ukusa abanye abantu abangasoTrump.
Kuningi uTrump athi uhlose ukukufeza engena nje embusweni ngoZibandlela. Ubona kusiba lula yini ukuthi akwenze lokho njengoba ibandla lakhe selilawula amadale omabili eParliament?
Kuzabe kulula ukuthi enze izinto azifunayo ngokuba iRepublican Party okuyiparty yakhe uTrump iphethe izindlu zombili. Kodwa eMelika akukho lula ngendlela abantu abacabanga ngayo, ikakhulu ngoba kukhona ama-senators angakhethwa kuseduze othola ukuthi abangene lo nyaka nxa baze bakhethwe ngemva kwe-6 years. Uzaze kube lokhetho lwabo ngemva kwe-6 years. Lanxa abanye bezabe bekhona ukhetho lwabo ngemva kweminyaka emibili, abanye ngemva kweminyaka emine. Ama-senate eMelika ahlala iminyaka eyisithupha. Kuyenzeka ukuthi bangesabi upresident ngoba besazi ukuthi kakula primary election. Kodwa laba abanye bazabe besesaba ukuphikisana noTrump ngoba kuzabe kulula. Ngakho-ke kuzabe kulula ukuthi abafuqe ngoba besesaba ukuthi uzabadingela enye i-candidate engaphikisana labo eminyakeni emibili elandelayo. So House of Representatives kuzaba lula ukuthi azuze izinto azifunayo. Kusenethi kungaba lobunzima lapha lalaphana, kodwa-ke hhayi asoze kube bukhulu ubunzima, kusiya ngokuthi yini into ayifunayo.
Umnumzana Efi Dlela Ncube uhlaziya ezombusazwe wexoxa lontungameli Nkomo weStudio 7. Ngokusi gaba sezempila kahle namuhla sihlolisisa isimo senyawo ezithileneyo esihlasela abanye abantwana abasanda kubelethwa. U-Anastasia Ndlovu usethelela lolu daba ngokugcweleyo.
Inhlanganiso ebona ngezempila kahle emhlabeni wonke jikelele, eWorld Health Organization, ithi kulabantwana abafika inkulungwane ezilikhulu 100,000 abazalwa ngomnyaka belesimo sokuchilana kwenyawo okubizwa ngokuthi clubfoot ngesilungu. Uphenyo olwenziwa nguNyaradzai Munamba labanye bakhe eZimbabwe lwaveza ukuba kulabantwana abangamakhulu amane lamachumi ayisithupha 460 abazalwa belesimo lesi ngomnyaka elizweni leli. Odokotela bathi isimo lesi siyalungiseka singaphanyiselwa, kodwa kungehlula umntwana ugcina ekhula elenyawo ezichiyeneyo. Iningi labazali kuyabathatha isikhathi eside ukuba banazelele ukuthi bazele umntwana olenyawo ezichileneyo. Udokotela Derek Matsika, urologist, uchaza imbangela yeclubfoot.
Yebo, iyachiyana, abanye kuba kakhulu, abanye kuba mbijana. Ababambijana i-operation nje encane vele yenza umntwana esamncane ukuthi saphongu kuma nje kuyimsipha ukuthi nyawo luye straight and imsipha lani ingaqondiswa. Bafake iplaster ubosikhathi bachiya kunjalo umntwana ekhulu nawo uqondile. Kodwa labanokuthi kuyake kusevie ukuthi kubhende kakhulu. Akhona zikhona izicathulo ezigqokwayo ukuthi zimncedise ukuthi unyawo libe luqonda, njalo futhi ikhona ama-operations emsipha edonswayo ukuthi unyawo lalo futhi liqonde. Kwanisa ukuthi nxa enyathela ngalokhu esithi yisole, akhona ukunyathela ngaphandle konyawo.
Udokotela Themba Nyoni owazalwa ele club foot uthi uhlinzwe esekhulile njalo usesenelisa ukunyathela kuhle.
Ele club foot that was never diagnosed until maybe the last 50 something years. I got help from mama doctors that were in the UK when I was in the UK, and I also got mama doctors help from Zimbabwe.
Umnumzana Nkululeko Sibanda ohlala kobulawayo uthi ulomzukulu owazalwa ele club foot kodwa sewahlinzwa.
Kwanazela ezala bahle bamhlinzwa kusasemasinya, uyenelisa ukuhamba kuhle kodwa ezakhula kazange ke avunyelwe ukugijima esikolo, sesabela ukuthi engathunakala ngaphakathi.
Abezempilakahle bathi ziningi indlela zokuqondisa inyawo ezichileneyo okugoqela ukuhlinzwa kumbe ukugqoka izicathulo ezelapha imisipha. Ngimele iStudio 7 yikobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Sokuyisikhathi sokuzwa imibono yenu linabalaleli beStudio 7 elisithumela yona nge-WhatsApp.
Salibonani zihlobo, salibonani zihlobo. Siyacela lapha silahlekelwe ubaba, ubaba uMeluleki, Meluleki Lungu. Ubaba uzalwa lapha eTholotho khona lapha eBatalika. Lahleke ngolwesihlalo ekuseni wasuke esiyebulawayo. ethi la wayekazange wabe safika lapho yakhona. Siyacela lo mboni le ongabezwile kulo muntu olahlekile, asikwazi ukuthi kumbeni wabulawa ngabotsotsi, kumbeni uyaphila, kumbe wathunjwa, siphakathi kokudini. Oyabezwile le information yomuntu osuke etholotho otholakale kumbeni engekho right, kumbeni kuphambanisekile, sicela asifonele kule nombolo 077-650-8193.
Yebo, nkosiyami, yebo, mzalwane. Njani, niyaphila? Yona siyaphila. Aliphile kahle, yena siyaphila kamnandi. Akulankinga, akulankinga. Siyabonga, siyibongela inkosi ukubana sihlangana nasikhuluma kanje. So, hayi, kukho kuhle kuyimpilo leyo. Impilo, ngiyabonga mfowethu, ngiyabonga, thank you.
Hallo, hallo, sticky, ngandami lingayifaka kumeseji, lingafaka kumeseji ami, lami ngikhalaza, khulume kuye, lami nguke sendlini la bathi nguChabango okuthiwa bamfake ekhodi. Kathi uChabango uyini njengoba nguye waqeda i-trip C kaChamisa? Uyini, umhlobo bani omuntu lo uChabango? Uyini njengoba eskema, so nguye umuntu kuphela owaqede kaChamisa? Lakathethi yanele uWashman Ncube uzoyiqeda. Kathi uChabango abamboni, uyini yena uChabango? Uyini uChabango? Yini uChabango? Mna msukela upane e-Village 26 eSenduthi, eSenduthi komadiza lapha e-Village 26 usebhukwane ngomoya osekhona. Igama lami nguNdlovu Cornelius Ndlovu, unendlovu elokuzala. Ngisithi abonke libafuni babingelele bonke labangikhaba abakompala, abakomalume kompala, labakondlovu osigaqa umama uViolet Mpala nyambulise lo mnamu naSheron losijensiwe lombonisi oClement Lovita.
Studio 7, ngiyalibingelela lonke ngegama lenkosi. Ngiyalibingelela ukuthi umsebenzi wenu ube right, singeneni umnyaka lo esiyakiwo. Siyabonga ngegama lenkosi, liphile kahle, ligcine labo mama benu bebe kahle, labo mkhulu nabogogo nengane. Siyabonga Studio 7, umsebenzi wenu luwenzayo muhle kakhulu.
Kunjani kwesitudio 7? Hayi, kunisaphila. Ngina kule nto engimphathi kahle lapha. Angazi into igovernment iyakwazi ama-president, ama-minister, amakhasimende, ukudla abakhulu bethu besekhaya ukuthi bayakwazi ukuthi ngalokuthi bona bayakwazi bona into leyo bayibhekisisa kahle ukuthi kanti lo omuntu obulala i-young generation uphuma kuphi? Odekisela abantu inyawo.
Labo ngabanye babalaleli be-studio 7 besipha imibono yabo. Lanile lakho kusithumela enimibono kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Nxa lifuna njalo ukuthunyela inhlelo zethu nge-WhatsApp, fakani isicelo kunombolo zona lezo ezithi +1 202 465 0318. Lingakhohlwa liyalandela uhlelo Live Talk, sixoxa ngezulu lesikhukhula uCyclone Chido elilakho ukudala umonakalo omangalisayo kwezinye izabelo eZimbabwe loba kuthiwa seliphele amandla. Singeke sihlukani-ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Imihlangano yokuthapha imibono kaZulu ngokuguqulwa komthetho ophathelane lokusakaza equkethwe yi-Broadcasting Services Amendment Bill isungulwe eHarare namuhla, abaningi besithi kumele kwesule umugqa ofaka umlando wokukhetha amalunga ogatsha lwe-Broadcasting Authority of Zimbabwe ezandleni zikamongameli. Uhlangothi lukahulumende olukhangelane lezomkhathi olwe-Meteorological Services Department luthi izulu lesikhukhula uCyclone Chido obesesatshelwa ukuthi uzabhidliza eZimbabwe usephele amandla. Okwa namhlanje muli eZimbabwe silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje. Abangenelisanga ukuthi basilandelele sukuthi lilalele ku www.voaindebele.com. Olivalelisayo ngutabo kaNcube, ngisithi lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.